kutemwa nyika unoti tinenge tichifanira kuinge izwa tokonsaltwawo asi tikatarisa bhajeti iri kubvira ichinyorwa kusvika iturwe hatina kungobvira takonsaltwa sevashandi vehurumende totoona zvakare kuti isusu tiri kunzizve tichabvisirwa mari pabonasi pedu zvinova zvinhu zvashungurudza vashandi nekuti titarisa bonasi iri hatingotarisa bonasi in isolation tinotarisawo mamirira akaita zvinhu munyika maererano nemaprizes mukatarisa muchaona kuti mari iri kutambira macivil servants ina kushoma zvikuru haichaenderani nemaprizes ari mumashopsi haichaenderani nemaservices and goods tinova chichemo chatakaenda nacho kuhurumende tichiti tigadzirisire iwo vakati aiwa achimbomirira bhajeti tichange raturwa saka isusu takamirira bhajeti tanichitoti pamwe bhajeti tichaya nemamasolutions kumaproblems atinawo but tatoona kuti tatobva tatonyanyisa kuchekereswa isusu sevashandi saka paita kunyunyuta kwakanyanyisa kuwanda kubva kumacivil servants
saka nekunyunyuta kwamuri kuita uku matanhu apamuri kutora
tisati tatora matanho isusu tiri vatungamiriri vanomirira zvinobva kuvashandi tiri kusangana mangwana ende tine position yatakabuda nayo iyo yenhasi yatanyorera kuna minista tichivaudza zvinyunyuto zvedu pamusoro pebhonasi zvinosanganisira kusakonsaltwa zvinosanganisira civil service rationalization yatinongonzwa kuti dakubvisa vashandi zvisingabude pachena kuti zvichafamba sei zvotaisa izvi mijuti yavachazenge vachichaja inforex tichiti zvino kana makuchaja juti inforex zvinenge zvakureva here kuti kana civil servants avachakwanisa kutenga mota asi mangwana tiri kusangana kuti titaurirane pamusoro pebhonasi nekuti nyaya iyoyo yebhonasi iri kutirwadza kuti tanga tichitarisa kuti bhonasi redu inobhadharwa rakasangana nesalari nemaallowances asi hatina kunge tazopiwa nguva yekuti tinyunyutewo titaure zvatinofungawo tinoapreciate edu kuti vakurumidza kubhadhara asi tikuona kuti hatina kubatwa zvakanaka sevashandi vehurumende saka mangwana tiri kusangana vashandi vese hurumende atingi tichaita press conference